manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 3 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe vave nhengo yeNational Assembly zviri pamutemo. Asi MDC Alliance inoti haisi kushamisika kuti Muzvare Tokozane Kupe vava muNational Assembly nekuti vari kushanda neZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance inongochema semwana mudiki nguva dzose. Mumiriri weZengeza West muNational Assembly vaJob Sikala vanoshanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa zvakaibisisa paakapambwa muna Chikunguru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro wakare. Vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vaviri vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevasere. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemana nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 34,892,000. Vanhu vafane chirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu nezvina kana kuti vadarika 1,034,000. America ndiyo iri pamberi ine vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti 7,555,000 vabatwa nechirwere ichi avo vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvitatu kana kuti 213,000. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDC Muzvare Tokozane Kupe vava nhengo yeNational Assembly zvichitevera kuburitswa kwakaitwa gwaro rehurumende rinozivisa zvinhu zviri pamutemo. Vanoziva zviri kuitika vanoti Muzvare Kupe vari kutarisirwa kudomwa semutungamiri wemapata anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Basa rakanga riri raMuzvare Tabitha Kumalo veMDC Alliance avo vakadzingwa mudare iri neMDCT. Studio 7 yatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tazobata sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo.
Madam Kupe vana vaiwe ex-president weMDCT ava nhengo yeNational Assembly ichiburikidza kugadzirwa kwaita mazita avo nezuro vachitora nzvimbo dzaavo mamembers of parliament vakaita recall. Nova izvo zvinoratidza kuti in the parliament and is a leader of the opposition. As I can make a good one about Joseph or Latin Zilla's in parliament. Nokuti kuti vatungamire zvinhu zvino ungwaro ende zvine kuzira mukati vanofanira kuti vari mumukati imomo muparliament imomo kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidebatwa or kuguida part policy on how we should be able to debate maissues anoafecta vanhu muzimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru akatiyambo ipa ipapo nofunga kuti ivo vana vezimbabwe asi kuti dafundo zvinovanetsa kana kuna south africa nowana vatungamiri vemaopposition political parties vese vari muparliament.
Tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo. Ichokwadi here?
Aiwazve zvinhu zvisingashamisi izvozvo, nekuti iko zvino tanga tina Muzvare Tabita Khumalo ndo vanga vari leader of the house chienderana nemutemo urimo iko zvino. Arimuziva kuti kuzanupf kuna comrade kuna honorable Yandi Ziyani ndiwo middle of the house vakamirirawo zanupf kuti varivo middle of the house. Saka kune tunzvimbo zvakare tiriko kuopposition ta middle of the house zvakare kuopposition tanga takabatwa na Muzvare Tabita Khumalo zvinhu zvasi zvitsva. Senate leader of the house is speaking now from zanupf the honorable Monica Mchanga and the leader of the house MDC ndiseda muduri. Saka madam kuti vanokwanisa kunge vari leader of the house ku National Assembly because not the most senior person watina ikoko. Saka kana nzvimbo iyoyo yangodikewa vakan vanogona kuita leader of the house akasvika ipa.
Imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai. Kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai, vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa naMuzvare Kupe izvi. Imi munoti kudii nazvo?
Hazvina kunge zvakaipa kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita. Somutungamiri ndovanganga vari mavalues avo ndokufunga kwavaita. Handioni zvanga zvakaipa zvakare nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti hanyagire aite kubvisa munhu kuti vapinde nokuti vakanga vari munhu akamira sapresident wepati yeMDC panguva iyoyo. Saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira sapati president vozouya zvakare vopinda muparamende. Zvakasiyana zvakaitika pana madam Kupe zvekuti whatever she stood for MDC president faction yayo zvakanalifaiwa necourt. Saka that was nullified.
Patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe nezanupf, munoti kudii nazvo?
Aiwa awo mashoko anongotaurwa. Vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vanokugara vachitondera nokurangarira nguva yatsvangirai pavakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo ndezvo zvaitika. Kushuva kwevana vezimbabwe reni, hapana zvarongwa, hapana zvati zvaitwa, hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho. Asi zvatinoona zviripo ndekuti mukafamba paground vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ina vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa.
Sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, tabata mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaKilford Shachwayo kuti tinzwewo pamire bato ravo.
Izvi zvapachiemo chatagara tichitaura kuti vanhu vari kudzinga maMPs nemakanzlers edu MDC Alliance Parliament noCouncil iZANUPF. ZANUPF iri kureplacea makanzlers edu nemaMPs edu nemaZANUPF again. Saka uku kuita kuvanhu vakadyiwa election munoziva vamunangagwa vakazvambaradzwa naPresident Chamisa paelection yapfuura. Mai Kupe haatitaure vakazvambaradzwa, asi izvi zvaakuitika ndo ine election theft. Vaakutoba maelections kuriga maelections evanhu nekuti vanhu vanenge vakasarudza munhu wakasarudza. Saka izviri kutibudisira pachena kuti zvese zvikuitika kudzimba kwa MPs kubiwa kwa party yevanhu ma biribodi ese arikuitika arikona na Dagi nana Kupe zvese zvikuitwa ne Zanu PF.
Ko imise bato pane matanha muri kutora here ikoona kuti izvo machengetedza zvinzvimbo zvenyu zvemuparamende.
Awa izvi hazvidi kudzwa kana kuti munhu ataura kuti handina kubatana nesanu zviri pachena nekuti kuita ndokunooneka kutaura kungotaura kungoomoka kwanenge vachingoita asi zviito zvavo zvinoratidza pachena kuti vanhu vezanu PF vanhu varikuda kuparadza nyika vanhu varikuda kuparadza demokrasi munyika yedu yeZimbabwe. Utongi hwejekerere hwakarwirwa kuhondo one man one vote yakarwirwa kuhondo yese yakuparadzwa nenyaya yekukara kukara masimba kukara marizozi zenyika umbimbindoga wezanu PF nanamwondora ndo hwaita kuti tisvike patiri pano. Saka issue iri kuitika haisi nyaya yekuti mwondora wati zvakati nekuti zvaanoita ndo zviri kuoneka pachena kuti mwondora ndowezanu PF Kupe ndowezanu PF Komichi veshe ndivezanu PF vari kushandira zanu PF kuparadza nyika. Apa zanu PF inozikanwa nyika yese pasi rose kuti ndo dambudziko muZimbabwe inonzi crisis pachirungu ndo dambudziko hombe rine vana vaZimbabwe zanu PF vapo kwayo ndo kuvepo kwedambudziko ratinaro muno muZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti izvo MDC Alliance iri kuzviona kuti izvo iri kutorerwa masimba neMDCT kosei iri kuramba ine nhengo dziri muparamende mangodi kungobuda mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu
vanhu vasatya tiri kuronga pasi grounda zvinhu hatimanyi haumanyiriri hukwakabata munyu regai muone ane makaona timu yedu iyi dingindira regore rino re 21 years takati mobilizing and fighting for a people's government kuronga nekurwa kuti Zimbabwe iwane hurumende yevanhu ndo zvatiri kuita. Takakosha zvese zvana Kupe vese vaya havana kana basa vaya chine basa inyaya yeutongi hwejikerere chine basa ugari hwakanaka hwevanhu. Takakosha kuti vanhu vagare zvakanaka muZimbabwe ndo zvatiri kutarisa isu ndo kwatiri kuenda ende ndo zvatichaasiva izvozvo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo pamire bato ravo.
SeZanu PF isizo takagara tazvitaura kare kuti kazhinji chinotika ndechekuti kana mwana afoira chikoro anobhema kuti ndakafoirisiwa nokuti vamwe vedu vari kufoira kana kuti ndiri kufoira nokuti ticha vacho vanondienda kana kuti chakatikati. Saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance. Hakingi MDC Alliance tirikuona problem yaende yekuti pane machildish and blaming behaviors akiita kuti every failure yavo vanoblama somebody else. Havatori responsibility yekukonewa kwavo. Kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata, vakaenda kukoti vakaruza vanoti koti yadi yapindigwa neZanu PF. Kana zvazvo kupolitika kwapati yavo yeMDC kuti kusvikana kwavari kuita neMDCT vanoblema Zanu PF. But inichitakukasa maitiro ari kuitika zvinhu ikoko kuti iwo chamisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei.
Imi sebato reZanu PF muri kungarambe here zvechokwadi kuti izvo hamusi kudyidzana neMDCT?
Aiwa isizvo zviri kuitika nozvokuti kuzvidzana kwatikuita neMDCT vachoto ndekwa kuti president after my election a 2018 president vakati ma participants ese akaparticipata pama election handiti ka weaitironge inonzi Poland todiscussa politics dinomnyika rona tingashanda sei tichindira mberi. Isu ndokuzvidzana koga kwatinoita neMDCT not only MDCT yega chete nemamwe mapolitical leaders akauya anouya aparticipata kuPoland. But apart from that hatina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezvikuitika kuMDC. They are doing what they are doing using the rule of law, and when they go to court sometimes they win, sometimes they lose, and we have no interruption as Zambia. We don't interrupt any affairs of MDCT.
Pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro wekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yeZanu PF neMDCT. Munoti kudini mashoko iwayo?
MDCT is an opposition political party. Zanu PF is a ruling party iri kulidwa na Comrade Edil Nangagwa. Isu se Zanu PF is a government. Hatina kuzvidzana kwatinorakuita neany political party. in own opposite political party. To be honest with you, to know what I see, Kana Moon, and as you have Poland, all of us, ours, and OPF project, Nana Jamisa. But it's not going to go, not you, we have Poland, Quacho, and it. While we have Poland, they touch one of it. My problem is that I'm on the app, no, can I also got a good discussion? I didn't know that was in the President West Babu, and when did Tilavi in Okutini in the Ronga and Rimkuru? No, no, so we have allegations of this UPF involved. Zano pia viru da kushanda ne MDCT, haizu da kushanda nesu. Iwa wakaramba. Saka isisa zano pia batiko, nukuramba tiku nyengere na kutu wakaramba. Kana uchida, the door can be open, uya, tigale pasita ure, kana uchida. Jidu kupise uwe, tigadu zenyika.
Sachi garu uwe zano pia mudunure, North America province, va registra rumbira, va chitaura vari parunare, vari kukana. Mumiriri wezengeza wezi mdarere National Assembly, va Job Sikala. Vashanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa ari mumaoko ehurumende mushure mekupambwa kwaakaitwa musi wa 30 chikunguru gore rino. Asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekupambwa kwa Mcheiwa uyo anewe muzukuru wemupepeti weZim Lives Mududusi Matutu. Vasikala avo vanewe zvakare mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vanoti ivo nemhuri yavo vaenda nhasi kuBulawayo kunoona Mcheiwa. Izo vati wacharamba vachiita kuvanhu vose vavati vari kushungurudzwa nehurumende.
Ndakabuda mugere ndisinganachikunzwa zvakanaka. Saka ndanga ndichimbouya ndichongororwa namadhokuta kumba vachindipa kuti ndikurumidze kuti ndidzokere pautano hwananga ndiri. Saka iko zvino zvinenge zvavanane zvikuru. Saka chiripo ndechekuti ndinotenda kuti pandichazoenda kuno torwa matest nokuona kuti mukati meura makamira sei zvobva ndichazova nechimbo chikunazvo kuziva kuti utano hwangu hwakamira sei chaizvo.
Vasikala, tanzwa kuti izvo maenda kuBulawayo kunoona Mcheiwa nasekuru vake Mududusi Matutu, chii chakupai kuti muende ikoko kunovaona?
Kunyange kuti kana vanhu muri vakashungurudzwa mose panguva yandakaoma yokutarisa 31 July unonzwawo mwoyo muntu kuti vamwe vangu ava vakasara vakashungurudzwa vakatambudzwa vakapinda mutsaona yakakura kudaro ivori mukati metirongo. Zvakanaka kuti undonzwa nokuonawo kuti vari sei sezvo zvakaitika kuna Tawanda Mcheiwa hazvingabvumidzi kuti zvinge zvichiitika mukati menyika. Imi mukoma Rei munonatso kuziva kuti nyaya yetocha neabduction yakamira sei sezvo murivo mumwe wevanhu vakashungurudzwa zvikuru kwazvo mukava victims of torture nerezime munoziva kuti zvinorwadza sei. Saka nokurwadzikana hatamuka semhuri yangu navadzimai tikati handei tinochemawo navava vakuti kuna kuti vari kurarama zvakaita sei uye chii chazvo chaizvo chakanatso kuitika kuti tinatso kupiwa nhoroondo izere yezvakaitika kwavari.
Pamaenda muchinovashanyira mukana waona ivo vatambira sei kushanyira kwamavaitira uku?
Vakakamadzwa nazvo zvikuru uye vapindwa nomufaro mukuru zvokuti havanga vasina kana kumbozvitarisira kana. Saka chaita chimwe chinhu chokuti tavasunudzira mweya wavo zvikuru kuti zvirokwazvo kunyange takarwa netambudziko iri kune vamwewo vatungamiriri muzimbabwe vanoteuka netambudziko ratakawirirwa naro semhuri. Saka vasara zvikuru zvokuti patazooneka takusumuka navadzimai vavo vanga vasingatodi kuti tisumuke tionekane navo asi kuti tirambe takagara navo tichingorondedzerwa nokunzwa kuona kuti zvakamira sei. Saka tazosvika hedu pakuonekana zvakanaka asi vanga vasina chatodi kuti ndikwanise ndidzokere kuHarare asi vanga vachitoti hanga tiswerei tese sezvo mweya yedu tichitaridza kuti tasununguka nokushanyira kwamadhita nemhuri yenyu vasikala.
Zvichitevera kubuda kwamakaita mujeri vasikara muchange muchiti mumiriri wezengeza West mudarere National Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachitaura vari murwendo rwekudzokera kumba kwavo vachibva kunoona Tawanda Mcheiwa kuBulawayo. Vagari wekwatsomba mudunhu reManicaland vari kuchema chema zvikuru kuti minzvimbo yavo hamuna nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo uye migwagwa yavo haina kunaka. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari venharaunda iyi vanotipa musikapo vanotengesera zvinhu zvavo, hapana kuvakwa izvo zvinoita kuti vanaiwe nemvura kana kupeswa nezuva apo vanenge vachitengesa zvinhu zvavo. Mukuru wewatsomba Business Community Vatenda Idekete vanotipa nzvimbo inotengesera veruzhinji panofanirwa kuvakwa zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatengesera zvinhu zvavo pamene.
Isisu tanga tichingoti chatinesa tinoenda kucouncil, council ichiuya pano tichigara. Zvino kugara kwataingoita all along kuona kuti takati rungwisa zvichemo zvekuti tirikudawo shelter pano tibatsire iwe kuti pavhe venda zedu arege kunaiwa nemvura, vavenda zedu aregere kutengesera zvinhu zvavo pane mhepo. Asi still kanzo yakatipa difie apa. Isisi association tiri kugara misangano tichiramba tichiwa pressurize, please tine issue yedu iyo yei. Asi still kusvika pazuva ranhasi
Dekete vanoti rimwe redambudziko ravanaro nderekuti havana kliniki iri pedyo.
Tine dambudziko, ndofunga mambozvizwa earlier, vanhu vari pawatsomba panapa hatina kliniki. Mambozo right, zvatisina kliniki takagarawo pasi sewasomba Business Association tikasa chichemo chedu. Chichemo chedu icho cheicho handisi kuziya kusvika iye zvine izvi kuti vakazvitambira nezvechokwadi here, nokuti vakatipa stand number 667 iri pamhiriapo yavakazoti ndo pachavakirwa kliniki. Asi kusvika izvozvi hatina kara runyerekupe rwekuti kliniki ichava kwariini.
Sachigaro wevagari vemuwatsomba Growth Point amai Tambudzai Vhiki Kangu vanoti vanoshuvira kuti nzvimbo iyi iwanirwe magetsi ekunze kana kuti matower lights kuitira kuti vanhu vasabirwe zvunhu zvavo usiku.
Kumbira chishemo zvia chikumbira muno kuti achida matower lights at least wakatifuro tower light pasenda netower light kuseruka. Vanhu vari kurobwa 6 o'clock kana kangu tarima chete vanhu vakutorobwa. Saka ndeimwe challenge tusangana nayo kuno. Kuno kuti tine dzimba dzedu dzatakavaka, tine mvura dzemukati, tine matoilets emukati, toshandisa futi mvura mukati, but at times mvura yedu inoenda. Mapipes edu mamwasha aorera, tinogona kupedza hai week tisina mvura. Apa tine flashing systems.
Mumwe vanotengesera pamusika wepower tsomba Ambuya Lucia Chavatama vanoti dai vakavakirwa pekutengesera nekanzuro yavo.
Pirisa kuti mashedz edu emusika tikwadawo apa. Paitwe mashedz edu emusika toonawo kutengesa uva kuine wanhu kunotipa mari, nekuti ozvinoita kuti vana vedu vaendewo kuchikoro, vana vedu vaonewo kudya, nesu vamberi kwacho tionekewo tiri wanhu pano.
Vadekete vanoti vakasvitsa zvichemo zvavo kukanzuro yavo asi hapana rubatsiro rwavati vawana. Mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly iyo iri pasi pemutasa Central vaTrevor Sarowaka vanoti vakasvitsawo zvichemo izvi kumukuru wekanzuro vaGeorge Bandure asi havasati vapiwa mhinduro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravabandure pamusoro pezvichemo izvi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Kudzamara vagari vavakirwa nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo, vanhu vakaita saAmbuya Chavatama nevamwe vavo vachagara vachinaiwa nemvura pamwe nekupiswa nezuva vari pamusika usina kuvakiridzwa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzakawanda vari kutumira mashoko kumutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump, vachivashuvira kuti vapore nekukurumidza, tichitevera mashoko akaiswa paTwitter navaTrump nezuro vachizivisa pasi rose kuti vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaTrump vari kurapwa vari kuWalter Reed, chipatara chemauto emuAmerica. Vatungamiri venyika vatumira mashoko vanosanganisira mutungamiri weGermany amai Angela Merkel, mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliath, pamusoro pekukwira kana uwandu hwenyaya dzevanhu vari kukwira motokari dzakazvimirira kana michovha yakazvimirira vachipedzisera vabirwa. VaGoliath vari kuti sesangano vagara vanokurudzira veruzhinji kuti vashandise mabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kuti zvakanyoreswa kutakura veruzhinji kana kukwira motokari dzakazvimirira anganzi maprivate dzevanhu vavanoziva, kwete kuti unongoti wakamirira bhazi mumugwagwa motokari youya yekumirira pamberi pako wokwira wopinda wopedzisira wabirwa zvinhu zvaunenge uinazvo zvinokosha. Ndo nyaya yatiroda kuti kurukure tinzwe mashoko ane sangano irori ekuyeuchidza veruzhinji kuti vafambe nemabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kwete kukwira michovha yakazvimirira. VaGoliath, tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu. Titsanangurirei zvamakatakura nhasi pamusoro pechenjedzo yamuri kupa vana veZimbabwe.
Tirikuramba tichingotambira mashoko ekubirwa kwevanhu nekurwiswa nevanhu nematsotsi apo pavanenge vachibva nekuenda kumabasa nguva zhinji, nechikonzero chekunetsa kwezvifambiso munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tirikungokurudzira vafambi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumabasa nekumwe kwakadaro kusi vasashatise michovha yavasingazivi kuti ndeyanani. Zvine njodzi zvikuru nyaya yekukwira maprivhiti.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe senzira yekuchengetedza vanhu mukufamba imomo?
Tirikukurudzira kuti vanhu ngavakwire mota dzavanoziva kuti vange vachienda kwavanenge vachida kuenda nguva dzese. Tirikuramba tichingotambira mashoko kuti kwakati munhu akazokwira purivhiti akazotorerwa mari yake akazorwiswa akakandwa panze mota ichifamba dzimwe nguva, vamwe kana vashaya michovha kana kuti mabhazi vanofamba netsoka. Zvinozoita kuti varondwe futi nematsotsi vobva vabirwa zvese zvavanenge vainazvo. Saka tirikungokurudzira vanhu kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha, nekuti kungokwira chero motikari kazhinji dzine njodzi zvikuru kuti munhu unogona kusangana netsaona kana nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti urasikirwe neupenyu kana kutorerwa mudziyo nekosha ikafanana nemari, malaptop nemafoni anodhura.
Takanzwawo muchinyunyuta pamusoro pevemabhazi kuti havasi kutevera nzvimbo dzavanofanira kunge vachimira kana misika yavanofanira kunge vachimirira zvaakuita kuti veruzhinji vaende panjodzi. Zvii zvamungataurirawo vemabhazi?
Chikumbiro chedu kuvaridzi vemabhazi ndechekuti ngavashandisewo mabhazi terminals anotenderwa, kwete kungotakurira vanhu mahighway. Kana vasvikawo mumadhorobheni mune kwakarongekawo ngavaendewo kumabhazi terminals ikoko vongonotakura vanhu nguva zhinji. Ivo tokurudzirawo vemapurisa kuti vange vachitowo basa ravo pamugwagwa ipapo kana kuti munzvimbo dzinotenderwa vachidzivisa vanhu vanovatorerawo basa panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Isusu chatinoda kutakurwa kwakarongeka nekufamba nenguva nguva zhinji. Uyezve tinongokurudzira vafambi kuti ngavakwire motikari dzinotenderwa kuti vange vachivatakura. Zvinoita kuti kana vazokuvara kana kuti vazosangana nenjodzi vakwanise kuzenge vachiripwa nemakambani einsurance kana mabhazi aine yanoti passenger insurance cover.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaGoliath nekuwana nguva yekumbodzidzisa vana veZimbabwe pamusoro pekunge vachifamba zvakachengetedzeka. Manga makateerera kumutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe kana kuti PAZ vatafadzwa George Goliath muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.